Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa pacha isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelection
sangano rezimbabwe electoral commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota pacha vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa
imi makafumuka imba yenyu haina chimiro mai veri wadzanuri nababa vamufundisi rovana dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa
nhasi tine hurukuro nemudetembi Abel Mauchi Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti ikwepi inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
ko chii chaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndira uri kunzi
vanongoenda musi waaita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotauraye madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndauda kunyoresa kuti hamuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll
asi vanokwanisa kuvhota here
kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll yeelection iyoyo asi vanhu vanoramba vachinyoreswa zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo
saka musi wa 15 hazvorevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
musi wekupedzisira hausi musi wekupedzisira musi wa 15 musi wa 15 uri kungoreva kuti ndo patichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll mazita esatiri kutora iko zvino kusvika musi wa 15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange takuti muZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration
tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi mukanyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelections So uya anenge achida kuzovhota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva hazvinei kuti wakatanga kuvhota 1980 kana kuti wakapinda mvota zuro 1985 tiri kukumbira ruzhinji rwezimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo vatipe mafingerprints avo tivaise munew voters roll voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro saka vanhu vese ngavauye patsva
Sachigaro wesangano runona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti reHarare apo zvinhu zvakaomera munhu wese zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarisha kuti vorarama sei guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo kana ndichiti zviri pamutemo ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yezimbabwe veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana munhu ngaatipe mari yatikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa but vari kuwanikwa kuti vachivharirwa mvura zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzizi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho zviri kufamba sei?
Ichokwadi pane vakavharirwa mvura kudhara vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo but kupera kwemwedzi wegaoga vari kusungirwa kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva iveni kunzvimbo dzakaita sematafara Mabvuku zvinhu zvava zvagara zvichingoitika hakutorina mvura inouya ikoko but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari mari yekuti kwai kana mvura yazouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari saka zvinhu zviri kugumbura vagari zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera chiite vharare nevatungamiriri vedu zvakare vekuchiite vharare ikoko nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyokesh yokesh vaya vakavadzekwa futi vari kudzeka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu zvekuti ndinodayira kuti mizviki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko rekuvhura kwemvura iyi tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuti vakatiaita kumakotsi tichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwoitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya ndo zvaakuti ratidza iye zvino pachinguva chatiri pano ndo kuipa kwazvo zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze kuti US dollar irambe ichiuya munyika ndokuti zvitomira kana kuti totowana yakati kuti sezvaambe izvirongwa nagavhenor kuti muuye 600,000 600 million iuye muno muZimbabwe. Zvinhu zva 600 million Saka hiyo 600 million ikauya zvinomboita kuti mune stability. Hatinoda kuti ive supportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kunza mari yakati wandei.
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi, zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvofanira kuzvikurudzirwa izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi gounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Dete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei kana zvichaidzo vachiuya. Izvozvo ndoimwe nzira futi inogona kuunza kare dziuya munyika. Zvingadai zvichitibatsira.
Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kuita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Parikaso kuAmerica kunongouya vanhu 50,000 deiye. Tikangopanzirai 100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika. Asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo. Tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndovari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari. Usangova nevanhu vasineshamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunzo wekupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingaoni kutambura kwakuita vanhu, zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndozvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete at $4 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubridha machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubridha huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chi aine monopoly yekubridha machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo? Madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo. Neni wacho ndirimo zvakare. Saka because of my also involvement in the project, zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatso famba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered nemutare provincial veterinary department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvudzi wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine market yedu iri readily available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite hate about that because marketing muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinesa. Saka for this project team constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti market tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mzvari Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makabiri henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vesema sora seizara nhasi.
Nasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipewo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Nemusi wechipiri Masikati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kubvunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera, uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekurakidza kwavanogara, yatoti proof of residence vechirungu, fomu BR9 raini rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokubvunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare Masikati apa takasvika vanga paina vanonzaiya Maisali Nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro patakabuda takataura nevemasivic organization zvakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oath anodzivisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopedzisira akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vaakukomishina mavr 9 form aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zeki registration offices pa number 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yoratidza kwavanogara iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume murume akakwanisa kunyoresa kuvhota mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota zvichinzizvo nepepa rekuratidza kwaunogara harisi muzita rako ndoda matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitupa paya vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya endai makatakura mamarriage certificate enyu zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota
zvii zvinodiwa nemudzimai wozvake kuti aende kunonyoresa uye zvezvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu
zvakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka chisina kumarika pavara kana zvakare asina izvozvo ndakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndiri lidha masarira ndinogara mudunhu rekwamasarira wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare nekuti ndakanzwa kuti kwagutu kuna vamwe vai vakadzorerwa chinzi havana proof of residence pamwe nekutanga asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunorejista kuvhota kunonyoresa kuvhota unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari zvinoitwa pachena ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Nogamtira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu regutu kumasvingo. Nhasi tatitombonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishe fomudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paChitande Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira mushama wamatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutendero reprimary school mushama vachipara mudunhu rokwamakore kuguti south. Ndakazovamboka rwizi mutiriki ndoenda paritiri secondary school kunoitwa dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaomanachika ndauzengera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa kutarisirwa pasi asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora one chete inongova yerudo inonzi Judy dzimwe dzose dzinoratidza kudemba kutsutsumwa kubudisa kutsoropodza pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona panyika.
Vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza form 1 kwemaawamana chete njere dzese dzakabva kupidza.
Ndingangoti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbanium chimiri rakarakanyogwa netembo rinonzi rungero rwatichaoneka ni paper rakanga rakanyogwa ni September IM zvairashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvakanyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndotodedziwa pamitambo michato chii ndichikwanisa kupiwo zvimari izvi zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka naye vateereri ndingangoti mhiri shonga, kwete musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka zviro ndizviro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundiranapo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vayaruka zvinofadza kuti imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai veruwadzaniri nababa amufundisi rovana dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikwa napazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mirizonga munoidireko? Tarishambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mirizonga, musasungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudza arabwa dzinowa. Mirizonga muguru, rudo modzara mahana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamureti. Taura zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe kuti maronda acho mujehuru vaisare ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu. Muchiti harugoni kubvisa rukadzi urwu runondishemesa. Kutanga kwemhiri zvinonga ombawo muyatouyamo. Mumabhawa imomo vanosvigaroro vana vakomana vachirwira mapato, asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga makateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka. Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Ana ya uri paritiki saru jarezi kana wakatongozvarwa nesiri rako iroro chitongofamba nesiri rako kunyangwe uchifaisa manjiri yako iyayo chitongofaisa nesiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro watirege kuita munhu wegeto takangodaro takazvarwa takangodaro watirege kuita munhu wegeto tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasika isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare pajeni pavanofamba nepfuti isusu tinofamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege
nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokuoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo se-Siren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi zibe hofisi ekababulala zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-politican party ethize enye yamabandla athize nale ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa besabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President umama Makhube washo ukuthi angafaka uMdzuri wabuya kwafaka uChamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And khathesi ngengingakathi u-CH ba uzwangira umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abe-targetizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Ekukuhle ukuthi nxa whatever happens ngabe ngafisa ukuthi engxenye ebutini sekumtsvangirai esile ukuthi athiuthiukunye muntu. Ekukuhle ukuthi befake umama Makhuba ngoba umama Makhuba ule-history enhle abhosi ukuthi from 99 2000 years old abantu bebulawa reserswane umama Makhuba wabambelela epartini awamsekela uTsvangirai kukho kubona. So ukuthi khathesi kusongela abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi bengayidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe kuthi abantu basebenzise baba ingqondo lenalo zakhupha amakepesi awukuba fruthi ubani uvela ngapho ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama Makhuba bemzini abantu bakhaya ngathi kuba kuvela umsukulo wenjisha yibo okhathazayo ngoba sanga kuba njalo sasina ngesikhathi ezinkulu ukuthi umama Kobe from 2009-2000 wemsele wakuzakhelayo wangabi le ndawo kune izathu isihlahla sokulata abantu senza kwezomsiwoaminisekelwaeziyaokezokumali ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhube esilanda bevala umama Kobe sebamsekele bakhose ngendaba zokuthi banokubele emashanzi masebelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Ngwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga baba Gande, sihlangane lesi sehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kustebe but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi batontele bayangena edamu isitebe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi kwathi abangu-6 basiba baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe nga?
Sithe sikoxa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kuhle seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem yesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo siyivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kwematobo North. Sikabi leqiniso ukuthi izihlobo esezazisiwe kodwa ngithemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into kathi lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekula la matitsha kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye indawo ezisemangweni wakithi kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Sesisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umunisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. UVusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili qale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshuliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpiskop North okungela magetsi uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini ngatshelwa ngomakhelwane. Bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaneka njalo bezidubula bazidubula 3-4 meters ngaphandle kwendlu yami ongelayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo isecurity yami engigcinileyo because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zazikhona kwakungasoze kube nomuntu odutshulweyo.
Amapholisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini le-Marriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele. Asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. Sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly, ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yiku-process yokubophisa i-council okuyinto kade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezistray, but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obona ngezempilakahle kumasipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamasipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha, akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voter zone entsha, okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kumahofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi basinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu, okutho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi basinyelele ukuthi basuke khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi, i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center, wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke, singene sibuye ezigabeni zenu, sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhesi kuthi thina labo abenelisayo ukuthi basuke ezigabeni zokurejista uvote abasuke ngobuningi babo, kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu kungenzeki ukufika, ungakhali kakhulu, hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso, ubone ukuthi ule president ethengise uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi ngaso kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngaphi, abantu bemaphandleni bona babuthola ngaphi, kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguqhubani moyo ozalwa esanale esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuku likaLevi Mapulazi Ncube ukuze usithi mina ngihlala khonapho. Sokubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona, senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana moyo mhlawumbe abangakaze bavote, abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota, ovunyelwa ukuvota, uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota? Kufuze ube ngumntwana weZimbabwe, uphinde ube leminyaka engu-18, uphinde ube lesithupha sakho, kungaba isithupha sephepha, kuphinde futhi kube isithupha sezenge, kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha, konke lokhu kuyavunyelwa, kumbe i-passport yakho e-valid esebenzayo. Okungavunyelwayo kuphela yikuthi ube le-license yokudrayiva. So ungabala khona lokho the proof of residence yakho, uyavunyelwa ukuthi ube uzobhalisa ukuvota. Yikho esikwenzeka njenge-commission ukuthi wonke umuntu abhalise, kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota. Siyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth awabhalisi ukuvota, awavoti. Yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu weZimbabwe, siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hayi, siyacela bomama, siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ku-2018 election.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomithi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu kanti.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo sikomithi weZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje, sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association, umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho? Sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kube sihlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo, oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sivisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhuti, kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle, mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ezindawo khona ngale insiza district leMzimwane district. But okungani kuya kusisani sekuthi ngathi kulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulileyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November, eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini seluphelile. Kufisha ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kufisha ukuthi laba abangelazithupha khathesi akuzuze babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ngani akusahambi kuhle, lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemashon ethu namhlanje, sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry, sikhulumisane lakho khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolo lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi umuntu enithi uthathe isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje, kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
udubo olufana nalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sesilabhuthi kogodlwayo inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempila kahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama so sikhandela ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakogodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo isilabhuzi amalungelo abo aphakanyiswe so yikho-ke lolu daba siluphethe ngale ndlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu
khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo
okokuqala besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibona ngabantu bezebhakisi kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA iskomiti so izekhi ihofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngobabo-endula manje kwakhanya ukuthi uba kulangaso wasuka kule office so izethi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kule office esetshenziswa ngoba kulanga manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule office ekaba kulanga zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo but abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukubehlukanisa ukuthi hhayi leyi office ayisetshenziswa umuntu oyisebenza swaphuma sebengahamba bayibhalisa abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu ensiza north siza kuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abangingabe-m d c abangingabezaphu abangingabe-m p p abomzuru abangingabani onsebethisela imizi siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga ba
lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelubhani kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babone ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselubhani senta ayibathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo kodwana ekuvoteni khona lapho ukuthi zabanye bathiye amchini yakhona isebenzi kahle ibe amafingerprint yanjani njani. So ngingaza ke ngichaze kakhulu ngoba into engakafinyelelikiyo ngibona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngoNovemba.
Ngathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota.
Hayi, khathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini? Kumba abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke.
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Hey, abantu sebedubekile. Sebehluphekile abantu, abantu bayakhala emindeni ebusuku. Ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyidichaze. Hayi, imali siyilisho lentwana, ayisaboni imali. Yona leke sinayo yona iyakhandwayo. Hayi ukuthi uyidichaze vele kayisabonakali yona.
Abantu baphila njani khona ngapho bengala mali?
Kathesi siyathengisa. Kunje siyathengisa kula mabele siyahamba sithi singenisa edorobheni. Nakutshela bethi imali bayifake efonini. Hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand. Xa wena ecokesh kutsho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi. Ma usufika khonapho nge-ecokesh ma uthi uyathenga ezitolo nako kulo bunye futhi ukuginyaginyana ukuqili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana usuzawuxa ma uthenga i-ecokesh ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa $5 kumba ukheshe out imali edlula $5 na utshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exact. Ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kaphelayo leyo mali.
Izikolo zithanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees?
Bathotshiwe lami ngilayo khonapho wamila uthotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-sighting machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecokhethe kazilawo. Izikolo zonezi ezemaphandleni vele zilazo.
Kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala?
Uhulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthani sebexotshiwe nayizolo baxotshiwe nangani umntwana kathesiuyadakwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi simali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti yabona ukuthi vele ubunzima sesikuthweleke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona nangobunzima obukulonelikiswa.
Okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi?
Lapha bebengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo. Ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini.
Manje umntwana uzahlala kuze kube nini?
Ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizanga khona oku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathi $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumende sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngosusaphothe ihulumende.
Vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani?
Ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sase siyadinga-ke ayizigayo ezidingayo koBulawayo thina esihambayo singafika khona ngale bethiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ungaze funa olunye lutesha sasihamba siyadinga izigqoko lengaphandle into eziningi vele ezinye zisefaizivela out imali isefonini uzayitshintsha uyithini uyisa kurani beyitshintsheki.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhleli.
Hayi, nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28. Asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take
why
your seat, Honorable Dozi.
And listen to him. Baba ka tutuzani. 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 Baba ka
Ubaba kaDuduzane, sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.